Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muguta reFrancis Town nhasi mangwanani wekugamuchira zviri pamutemo vana mazvikokota makumi matanhatu vekucuba avo vakasvika muBotswana munazvita gore rapera kuzoshanda munyika iyi kwemakore maviri. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr. Tsepo Machacha vati nyika yavo ichabatsirikana zvikuru ikakwanisa kuwana vana chiremba vekuZimbabwe ava.
For example, they are very far to reduce the vehicles that are not in
the hurumende yeBotswana yakatuma nhume kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakapoteredza Botswana dzakafanana neZambia kuti dzinotsvaga vana mazvikokota mune zveutano. Botswana iri kutarisira kuwana vashandi gumi nevashanu kubva kuZimbabwe. Vashanu vegumi nevashanu ava ndiana chiremba vevana vevakazvitakura uye vemabhonzo nezvimwewo.
Dr. Machacha vaenderera mberi vachiti Botswana iri kutarisira kupinza basa vashandi veutano gumi nevashanu. Muvashandi veutano gumi nevashanu vari kutarisirwa ava, Dr. Machacha vati vashanu vavo ndivana chiremba vane unyanzvi hwevana hwekuchengeta vakazvitakura wemabhonzo nezvimwewo.
Basically what we are looking at is making sure that our hospitals
chatiri kutarisira kuti vana mazvikokota vachabva kuZimbabwe vachapatsira kuti tive nana chiremba
muzvipatara
kuti vana mazvikokota ava vachabatsira
general surgery
ive neutano hunoyevedza.
Vanoona nezvekuburiswa kumashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri havana kuramba kana kubvuma kuti pane nhaurirano pakati penyika mbiri idzi, asi vati titaure nevebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Vamwari vacho kutofonera kombi yeforeign affairs thati diplomatic engagementanyepei pasiro kuti senzanyika zvoendaura asi tifonera better position.
Studio 7 na kunzwa divi rebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo gurukota rebazi riva Frederick Shava vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti hurumende iri mubishi kugadzirisa urongwa huri pamutemo wekuti Zimbabwe ikwanise kutumira vashandi kuBotswana nedzimwe nyika dzakawanda pasi rose.
Tichasevenza zvakasimba kuti tigadzirise urongwa hwakadaro pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge dzichida kuve nevana veZimbabwe vanoenda kunosevenza ikoko.
Vatiwo
panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo, havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaMoses Putuma vanoti Botswana iri kutsiwa nzvimbo dzakasiyiwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvakawana mukanwa wekunoshanda kuUnited Kingdom nedzimwe nyika kuEurope. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi wezveutano reBotswana Nurses Union rakazivisa mwedzi wakapera kuti vana mukoti vekuBotswana vanosvika mazana manomwe vakanyoresa kunoshanda kuUK. Asi muZimbabwe macho zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo Surgical Health Services Board Dr. Paulina Skosana vakaudza Studio 7 gore rapera kuti vana chiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara zvikuru vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kubva muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.